zvinofanira kuti zvaitwa sei, nekuti munoona pane vanhu vakapuwa ma8 farm, ndo vazhinji vacho vari kutaurwa vane ma-A1 havana dambudziko iroro, because vazhinji vacho vanogona kungozvirimira. Ve-A2 ndo vane dambudziko, but dambudziko racho rinogona kunge rakatisiyane kubva nemunhu nemunhu. Vamwe ma-A2 farmers vazhinji vanenge vachishaya mari yacho yekuti vakwanise kurima, nekuti tinotidhure A2 because mapurazi mahombe anoda mainputs akawanda.
Matambudziko amunoona angabude panyaya iyi ndapi?
Inogona kunge iri nyaya yekushaya mari, inogona futi kunge iri nyaya yekushaya unyanzvi hwacho hwekurima. Munhu ana umbenge akarima mapurazi mahombe aya before haana unyanzvi hwacho. Inogona kunge riri dambudziko. Retatu dambudziko rimwe rinoitika nderekuti munhu agara asina zvake shungu yekurima, anga achingodawo len ine munda wawandina kana musha chaiwo. Saka matambudziko anogona kunge ari matatu aya, kana kuti any of those matatu iwayo. Saka kana pachiitwa joint venture nemurungu angabva kana kuti akungodzoka asina purazi, zvakubva kuti uyu wacho uyu murimi agara apuwa purazi resettlement, chii chaari kushaya chaari kutsvaga?
Munoona sokuti vangashanda zvakanaka vese here, vangagona kuwirirana here vanhu ivava?
Well, before zvazvisinganyatsokufamba zvakanaka, but iko zvinoizvi zvinogona kufamba zvakanaka nokuti hurumende yabudisa polisi yayo pachena kuti vachada kukomba nzeta vakatorerwa mapurazi. Vanokomba nzeta zvinhu zvavanga vavaka pachi, havasi kukomba nzetiwa for the land, vanokomba nzetiwa zvavakavaka ipapo. Then it's okay, anogona kudzoka asina zvake land but ane mari yake neskill yake oita joint venture nemunhu ane land asi haana skills. Some of the black farmers vane mari mabusiness but havana skill and they will get there. So pane varungu vamwe vane skill asi havana mari.